very good evening to Zimbabweans and all those listening to us now from Studio 7, The Voice of America. Today is Wednesday, December 4th, 2019, and this is Live Talk. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkoma.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are talking about the festive season and how Zimbabweans in the diaspora are helping friends and family members back home.
Prices of most basic commodities in Zimbabwe are now beyond the reach of many ordinary people. While most farmers are crying foul over sharp price increases of inputs and fuel, especially diesel.
For years, Zimbabweans in the diaspora have been helping prop the economy through remittances.
During holidays, many also go back home to be with their families and friends. So, today we want to hear from you, wherever you are. Are you going home?
Yes, that's the question, Ntunga. What are you doing to help those back home? If you are not going back home to have a decent Christmas, they need something from those family members and friends in the diaspora. Or are you sending money, groceries, or you are visiting, like what Ntunga is going to do?
Indeed, Jonga Kunjalo, siyalamukela emsakazweni we Studio 7, kuhlelo lwe Diaspora Forum. Lingaba litshona njani emakhaya. Uhlelo esingalo lamhlanje, siqoqela sendaba. Ludaba lokuthi sesifikile phela isikhathi sekhefu lekhisimusi. Le New Year iyalandela maduze nje. Umbuzo esiubuza kini ikakhulu abakudiaspora kathesi kulolu hlelo ukuthi lonyaka liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya emidenini liyebona izihlobo labangane. Mbona sokusela amaviki amathathu kuphela lensukwana ezithile ukubana kube likhisimusi. Umumo siyakwazi ukubana kawumanga kuhle. Abantu abaningi esenke ngakhuluma labo, hayi bayakhala bathi ha ngomumo osekhaya okwamanje kasibona ukubana sizafika. Kodwa sengikhulume labo bayathembisa ukuthumela amachangana ikakhulu abase South Africa. Amachangana bheki bathi hayi bazathumela mpela orayisi, impuphu labo bani bani, imuli ukuze zikhona ukudla ikhisimusi edecent ebonakalayo layo lonyaka, ngoba umumo mubi, indlala ibhahile. Ngokutsho kwenhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezigoqela i-WFP, abantu abafika 7.7 million eZimbabwe bayalamba, sikhuluma nje badinga ukuphathiswa ngokudla, nearly 8 million. Ongangokuthi more than population yabantu beZimbabwe kuyalanjwa bakithi. Ngakho sifuna ukuzwa kini lamhlanje abakudiaspora, ekubana njengoba ibhahile kangaka indlala liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya, liyezibonela lana ukuthi kunjani, kumbe elizabathumela izimali lokudla abasekhaya izihlobo labangane phela labo bakhona ukuba lekhisimusi enhle. Yilo udaba esingalo lamhlanje, Jonga.
Ngongu vadiwa vateriri nevatariri. Vanoda kupinda mchirongwa, titumirei pa WhatsApp namba zinoti 001-202-465-0318. Makango tumira namba zenyu ipapo, tokufonerai kuti munge mchipinda mchirongwa. And also remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com. Nasi tukutawara nenyaya ye zoro re kisimusi ra tarisana nenyika ndufunga kwa sara masondo matatu. kuti nyika inge ichipinda muzoro rekisimusi. Asi tinoziva kuti kubva panango pera November kusvika iyo zuva rekisimusi, vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa vanenge vatotanga kutumira zvinhu kuenda kumusha, zvingava mbatya dzekupfeka, chikafu nezvimwe zvakadaro. Gore rino tiri kunzwa kuti zvinhu zvine zvakati omei zvakanyanya muZimbabwe nenyaya dzemitengo. MuZimbabwe mitengo yezvinhu zvakawanda iri kunzi iri kukwira zvekuti vakawanda havachakwanisa kunge vachitenga zvinhu izvozvo. Varimi vatiri kutaurawo navo vari kutaura kuti mbeu nefotereza hazvisi kutengeka. Vamwe vari kuti dai zvainge zvichibvira vachizvitorawo kunze kwenyika zvichipinda munyika zvakareruka. Tinoziva kuti veZimbabwe vana vari kunze kwenyika magara maamuchisimudzawo upfumi kuburikidza nemari yamunotumira kumusha yatingati maremittance. Zvinoita kuti mhuri dzinge dzichirarama kumusha wekufamily support. Asi vakawanda vari kuchemawo kuti hongu tinogona kunge tichitumirwa mari nevana nehama vari kunze kwenyika. Asi mitengo yechinhu mangwana unomuka ichinzi chakwira. Takaona kupera kwesvondo ntunga chingwa chichinzi chakwira kubva $14.75 kuenda $18. Yes, saka unenge uine mari muhomu wekangorara nayo chete mangwana. Inenge yasiyiwa
nezvazvo.
Saka vazhinji varikuda kunzwa kuti imi muwo muri kunze kwenyika zvii zvamuri kuita, muri kuendawo here kumusha? Vamwe vanotaura kuti aiwa ini handisi kutumira mari, ndoita zvokuenda ini. Vamwe vachiti aiwa tatotanga kutumira mari kuti vanhu vari kumusha vange vachibatsirika. Vamwe vachiti atanga kutumira magrocery nana malaicha nemashangani bag. Ndozvatoda kuti tinzwe tichikurukura nezvazvo nhasi muchirongwa. Tifonerei muri kwese kwese kwamuri. Regai tinzwe kuti tine vatana here parunare ntunga.
Ndipfunge ndofunga mfeso yedu achiri kutsvaga uya mhena kuti havasi kubatika. Asi inyaya yenzara jonga sangano reWFP riri kuti nemamwe masangano anobatsira vanhu nechikafu hazi 7.7 million people vakatarisana nenzara.
Iyo yatingati 50% population yehwandu yevanhu veana veZimbabwe. Regai tinzwe ntunga tine munhu parunhare. Hello? Hello.
Hello, Kazwai.
Magadi baba.
Tripo magadi zenyu.
Ai vandiri mupenyu. Ndiana vatiri kutaura navo.
Muri kutaura navo chigocha Elfas Gocha.
Mukoma Elfas Chigocha, muri kupi mukoma?
Ndiri muLimpopo mudhorobha rinonzi Mukopane mumusha unonzi Mushati.
South Africa.
South Africa.
Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyu yatiri kukurukura.
Alright, inini se maonera ndiri kuita ndekuti ndakatoona zviri nani kuti hama dziri kumusha vanenge vavhara zvikoro vayavaya tovatumira matickets vouya kunoku vosvika kuchiwo holiday nekuti iwo ukabvara nako ndiri kuenda kumusha ndikundoona hama unondoshungurudzwa unosvika kushungurudzika zvaunongoona chete unobva nyatsoona kuti no anyika dzokera kumasuresure tondozoa kuti holiday haizombonaki. Zvino zvinge zviri nani vachidii vachiuya kunoku muchienda kumamoro muchidaro daro muchidaro daro kana holiday dzapero wodzokera kumasure ndozvationa zviri nani.
Ya muri kutaura mukoma Elfas ndo inonzi hanzi mwana wehuku anodya aripo vamune muinawewonda vanenge vachinakidzwa ko vamwe vasarawo kumba veukamawo nokuti hamuzi vakwanisa vese kuvavisa kusouth Africa.
Aiwa vanin'ina vato kuno vese umwe akasvika kunoku manje manje nenyaya yekuti madoctors akastrike anorarama nemapilizi 6 types emapilizi emapilizi akatobva kuna naindia kundoitwa
nesaka
nyaya yekusamira zvakanaka yemuzvipatara takatoona kuti zviri nani kuti auye kunoku. Saka vadzukuruwo futi vanenge vakatarisa kuti ndotodyawo maholiday kuna sekuru ndopaunodii ndopaunoona mukana wokuuya kunoku. Saka kuti uzoti no kuna natete kuna namaiguru mudzimai womukoma kuna nani kuna nani
kuna natsano hanzvadzi dzaadzimai varamu vanenge navaadzimai.
Right, ngatichendei paambikiri pafood security. Pafood security apa chinhu chakakanganisika chaizvo munguva yekudzanzi ndikire land redistribution zvimwe zviri fast track redistribution chirongwa chi hachina kuitwa zvakanaka ende kitenge chisiri murongwa pa yenge iri nzira yekuwana vote because tinge tiri tokwanisa kuenda kumavhoti saka varume vakazoti vari kupa vanhu land ivo vatogowana mafarmi tirikuzwa izvinezvi kuti umwe mukono une mafarmi asi ka farming is a business haungagoni kuti ungaende kundorima kufamu ikoko uko kufiscus kwakavhurika ndiwo akabata makii ndiwo uri kutoroko chausa chiko ndi marukuto mara kusara mafama achasenze uyo akatoro mangani uyo akatoro mangani uyo akatoro mangani sara mafama akato ananaka ane infrastructure akata sema demo zvinhu zvokudiridzira akatorwa newanhu wanene iwo wacho watikutaura nezvavo saka hapana production ingaitike nendawo kubvira kumakare kare kudya kwaizotengeserwa dzimwe nyika wana Malawi wana Zambia kudarodaro kusadhakimise iyai kwaibva kumacommercial farmers ndo macommercial farms acho akabatwa ndobva atorwa newanhu handiti watwashandisa ndosaka situation yakadai hongu mvura haina kunaya asi kama mafarms imomo mune infrastructure yakaita semasiva dems ndozvinhu zvaigona kuraramisa nyika idzi mari dzataakuita zvokubatsirwa nabvedzi taigona kubatsirwa idu toita zvimwe tofambira pamberi saka kuti zvinaka zvinogoni kunaka nendawa land rakabatwa nevarume vasugoshaisa nendawa evanhu wacho wese wakadzokora mudhoo refiscus uku handitika saka food security changogara iri problem tichingoramba tichingopomera chi global warming kuti mvura dzisi kunaa zvakanaka dhisendhati but chikonzero chiri papapo nyika ine mari yakanaka chaizvo chaizvo yekuti ingagoni kuita madhens zvese zvakauya tichizviziva tsindiriro yatakaita ndeipi
pamadrautmukoma chigocha
asi zvakauya tichiziva
mukoma chigocha munogona kukuluma futi rendevele
okungaenziyo rapo
kuluma baba kuluma vachele vachele
uyatumeza ina machangana achigocha
nifunde kobuna wayo emachaiscova ngakuya nawo funde eluveze secondary
hawu yebo kuhle kakhulu so njengoba sokungudisemba uyathumeza yini ama-groceries kumbe uyahamba ekhaya
akuya ngiyi vele makutokona kuti abantu labana bavele abazimisele kakhulu kusupportejayo yazi ukuthi intoto yombuso sekhaya ngazi ngombuso leyo yini ngani ngoba nakubona mina vele noba kuthiwani mani ama-results lawo ama-elections lawo ama-results angu-3 manje sizala ndlela iphi uthi ubona ukuthi into yakhona yarikwa from the beginning into lezi ziyala ukuhlangana ngani ngoba there's no confidence into the government why because the majority bayabona ukuthi into leyo yarikwa le isaqilwa la injabulo lena yenzakala lapana kukhisha umdala lapha kwakuyijabulo kutora njekosokuphuma umdala ama-elections lawa lapha yeze lapha siyabakhipha so ke kwaguquka ngani ngoba yantshontshwa into leyana usachumana abanayeuro wayethuze nebhemeni ajasonno raiti so kubi mntakamama ukuthi mina ngizibone mina ngisithi ngekhaya mina ngiyothengisa umkase-$17 soisokuthi hayiayayayi akuyeni mina ngithatha abazukulu bami abanamapasipoti laba abanganamapasipoti hard mark abanabami bakhona lapha bayasebenza nabo bathathe ezinye izihlobo obunye nabo thathe ezinye izihlobo abantu sizothini sizokudla impilo lapha e-South Africa na kuzase kulunge kwelinye ilanga but I don't know when ngoba into ekhona yokuthi eziphethwe ngabantu ukuthi abana direction into abayafabayifuna ende kuphele ukuthi bathathe imali ku-fiscus laphana zibe ngezabo nansi imali yaphuma e-China laphana e-China yakhipha ama-millions athile bona baqamba aphandle i-amelika yakhipha ama-yobhat 3 something millions mase bekhuluma umthuli nqubila baqambe phansi enye le iyangaphi bayathatha benikana izinduna ney'nkosi bahamba ngama-4x4 but ama-doctors bahamba ngem-12 ngani ngoba izinduna ney'nkosi lezi ukuthi bathenge ama-40 lawa adulayo lawa ngikwenzela ukuthi bancindezele uzulu osemakhaya ukuthi esigabeni sami mina akula muntu ozavotela ebadlele ngathi iZANU-P F yinto esibambile emakhaya thatswa ubona ukuthi khona i-M D C ibuse emadorobheni lapho kungena nduna nenkosi iZANU-P F ibambe ngale makhaya lapho kunozulu omningi yiko lapho zinto khona ihamba kabi kwaphandle so nake ngizwe nje ubaba uchuma lapho ekhuluma ukuthi sakwaba yunit kwaba yunit wakoti that was the first thing ngani ngoba odabengoba sebebanjiwe sebebangamajele abantu bebulawa in thousands every day ukuseba nje kuphele ukuthi khona izaphu p f izaphu ingene kuzanu-p f inkomo wabona ukuthi abantu bayafa kwaba indaba yokuthi noko uyenza ukuthi abantu bengafi wazenze ngathi ubambane nabo
uuma
bona babeleko besukuna esibambene sibambene hhayi sabambana sabambane thing
siyabonga mnumzana chigocha kahle sithatha abanye abalaleli kodwa hhayi siyabonga ungena kuhlelo
mbonge kakhulu
yes ntungada kuba tine mumwe mutereri parunare allo
hello
ndiani avo
ndonzi Wilbert Mukori
Rwamukori makadiko
Tulipenyu magadi warume.
Dai watiro wapenyu.
No nyaenda chinautara na ndi remittance.
Yeah.
I think as a nation we've got to realize kuti the issue of remittance, although I applaud every Zimbabwean who has helped their relatives or family back in Zimbabwe, the reality is it was only supposed to be a short-term measure. It did not solve the problem. We have been sending, some people estimated as much as $2 to $3 billion US dollars back to Zimbabwe for the last 20 years, a year, for the last 20 years. And yet the economy has continued to go, to get worse and worse and worse. And now we are facing a situation where people are dying. Varume. Amna ma doctor, amna ma nurse, amna mishonga, amna equipment, nothing there. That is where we should be looking at. Yes, remittance is, there's nothing wrong with it, but it's only meant to be a short gap measure. And I think they fail to appreciate that. And I think Zimbabweans should really wake up to that reality now. You cannot continue to think the nation will be sustained by remittance.
Mm-hmm.
No. We've got to solve the problems. And
yeah.
The problem has been bad governance. President Mnangagwa, when he got into power 2 years ago, he promised he was going to have zero tolerance to corruption.
To corruption, yeah.
How many of those corrupt people who have been looting the diamonds have been arrested? How many dollars has he recovered of that of the looted wealth from the diamonds? Zero. He has not arrested one person. Last year, those elections, we can bury our heads in the head in the sand and pretend they were free, fair, and credible. They were not. Every other organization, including the Commonwealth, that observed the elections, they say those elections were a farce.
Mm-hmm.
And as long as we have got a pariah state in which it's ruled by corrupt, incompetent, and vote-rigging thugs, Zimbabwe is not going to get out of this mess.
Right.
And we can send all we are earning, those of us who are outside the country, we can send all our salary back to Zimbabwe. The situation will not get any better.
Mm-hmm.
It will only continue to get worse and worse.
Dan,
because right now, Panjong to Mizira, Mkoma, ne immediate relatives. They've got to send Ryan Rose.
Vari kunze kwenyika tinongomanikidzirwa kutoramba uchicheuka hama dzako dziri kumusha.
But isusu vari kunze kwenyika, how many of us have said that we must correct the problem of bad governance? How many of us last year, for instance, stood up and say no, those elections were not right? We all buried our heads in the sand and pretended they were free, fair, and credible. And yet we know. I mean, if you live in UK, USA, Canada, Australia, and you still do not understand the bare essentials of what constitutes a free, fair, and credible election, God damn it! You know? Varume, I think I need to run up. That is that. I was the free, fair, and credible elections.
Hello? Yes.
Ah, you are Tikudaro.
Aiwa maita basa zvikuru vamukori tisaramba tichikubatai.
Thank you.
Thank you so much. That's one of our regular callers, Mr. Urubert Mukori. I think we are now joined by our guest. Oh, there's Dennis Juru. Mr. Dennis Juru, one of our guests, is the president of International Cross Border Traders Association and is based in Johannesburg, South Africa. Vajuru tokugamuchirai muchirongwa.
tinotenda makadini koma ajonga pamwe nevatereri.
Aiwa kunotirwa penyu utina mukoma ntungamiri nkomo zvakare vari pano pachirongwa.
Hey, baba nkomo, ndakuona.
Kunja ni churu.
Christmas box benyakatatweni.
Listen, I would to mail when you are hamba in a car and Jim of Umumo Unjeso.
I hamba, falling one of these is not the Visa and Yemko, my border, Zongin Dow. So, yes, funding hamba in Visa Band.
Was the thing, Ilama Crossari, Zogu, Hamba Lao, Pateli Mool? I mean, I think I'm too late. Inombolo zankona mafoni besizama ukumfonela lapha Elia lomunye OSB lesizama ukuba laye futhi ose South Africa kodwa incingo zakhona ungani ziyahlupa kodwa basanda sixhuma sikumsakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo lwe Diaspora Forum. Namhlanje sikhangela ikhefu lekhisimusi ikakhulu sikhuluma lana abakudiaspora kubana liyabaphathisa yini abasekhaya liyahamba yini ekhaya kumbe lizabathengela ukudla liphathise lezi mali ngoba umumo mubi kakhulu. It's 21 minutes past 8 o'clock.
Ntunga rakatimbozwa zvekutaurwa nevatereri nevatariri vari paShona Facebook page. Hanzi namukoma Lawrence Manyise, namba dzangu dzendifonerei, tichakufonerai mukoma Lawrence. Then munyaradzi Kabaira. Hanzi evening VOA watching from Zambia. Tinotenda muchitona muri kuZambia ikoko. Mukoma Mutupira Munashe, hanzi maswera sei muri yeZimbabwe. Tirikukubatai zvakanaka from Johannesburg Tembisa. Kuti mukoma Tolerance Chivondo, hanzi seeing you for the first time, thanks timu rangu, rambai makashinga, tinotenda shukuru mukoma Tolerance. Talent Muchemwa, hanzi ndakubataiwo now, ndiriko kuzimu zvangu, ndakashikora zvangu, ndichikuteererai vakomana, chasara vhurai channel yeTV. Aiwa, tinotenda nekurudziro iyoyo, iyi pfungwa yakanaka ntunga yakuti hanzi tinge tichivhurawo channel yeTV, mikana yakabvuma, munoona taita. Then pana mukoma Love Mosi Vanda, wanyora nesindebele, handidi kuzvinyatso kunyanyo ichikora sitereki sindebele, ndichati mwangu ntunga aiverenge. Tatenda John Chatora, maswera sei wataswera zvakanaka. Then Brian Chuavi Chuariro, hanzi mai nerakanaka, ndiri kunzwai loud and clear, ndiri South Africa kumpumalanga Bethel Town. Tinotenda zvikuru vateereri vose vapinda muchirongwa. Tinenge taane mumwe muteereri parunare. Hello.
Hello.
Ndiani avo?
Ini ndinonzi Sekuru Maisha.
Sekuru Maisha.
Maisha.
Mo Maisha, Sekuru Maisha.
Ndiri kuHarare kuno.
Maita basa Sekuru Maisha mapinda muchirongwa chedu.
Nyaya yandidongo zvinhidzira mbonzo anoita vari kunze kunyika vachiti havasi kukwanisa kuuya kuno kunyika kuno kuno kuti zvinhu zvakaoma kudaro saizvozvo. Saka nyaya yandida kubata bata panapa ndeyekuti atimbobatajonga.
Yes baba.
Ndava ndichierenga Mateo chapter 24. Verse 38-39. Regai ndibva ndataura zvairi kuita manje. Zvikanzi naJesu zvanga zvakaita panguva yaNoa.
Teverenge haitiri kuteerera.
Zvikanzi vakanga vanhu vokwana vaiyemimba ndo vakaparadzwa nemvura vaya. Zvinzi vakanga vachidya, vachinwa, vachiroorana zvisina netsika yese kusvikira mvura yazoya ndobva they were swept away by that thing. You know, this Christmas thing is more or less like the same thing. Christmas here, you're the only one
I know. Christmas here, ndinoenda kutobvunzawo imi sekuru kuti ndiani akaunza Christmas nokuti ndakangobirikawo Christmas iripo.
Ndimi kamuri kuverenga Bhaibheri.
Bhaibheri hamuna.
Hamuna Christmas.
saka waita ko jonga kama wandi waita wandi basi rande kundi wana mkano kaja ukatera na mati ukendi ho vesi ya tete ende tete ni na sokurunde ya this is Jesus talking.
Eh. Rega ndi banda tu ivura pana pa imu iringa endera nyumberi.
Alright, saka ndi anzi ngoti ini someone must have misled us actually by saying there is Christmas. Essentially, when Jesus was born, there was no feasting about Jesus' birthday. You can't find it in the Bible.
Okay.
Well, ngati tarise nzira imkoma. You know, Christmas, of course, in a Muroti Zwaire. Okay, ndati ngati tarise ine imwe nzira. Wongo Christmas nde vatendi vechi Kristu. Asi izororo zvakare whereby vanhu vakawanda vari panze kwenyika kwavari kudzokera kumamisha vachinosangana uye vachifara nemhuri neshamwari saka. We can also look at it from that perspective with the andiro holiday rema Christians chete because chero vasiri vatendi vari kutarisirawo kudzokera ku Zimbabwe kumhuri dzavo vachidya vachifara handizvo.
All right, I agree with you on that particular point, but then it don't spoil this thing by saying it is good about Jesus' death. It is nothing like that.
And now,
people who don't
know God, Christmas. Dofunga kana mama terera istati point yedu sekuru yatiri kukurukura ndeyekuti nguva ino yezoro rekisimusi negoredzva vanhu vari kunze kwenyika vakawanda vanoenda mira ndipedzezve sekuru regai ndipedzezve imuda kurambidza vanhu kutaura nezvaChrist here kana kuti thank you so much. Isisi tiri kutaura kuti ndonguva inoungana vanhu mafamilies neshamwari tichibvunza vari kunze kwenyika kuti zvii zvamuri kuita vari munyika kuti zvii zvamuri kuita saka tino aiwa imi muri kurirambira iri kuti Christmas.
Okay, tatenda mukoma
guys tiri mwe mutereri tinotenda sekuru maisha alo tine mwe mutereri parunhare.
Hello,
yes, ndiani ari parunhare?
Charles Manyongodo.
Mukoma Charles, muri kupi?
Ndiri kunonzi kuCape Town kuusta
munye osi Manyongodo.
Manyongodo yokugoko kwamanoti.
Aiwa, pakanaka, tinotenda. Mapinda muchirongwa mukoma Charles, titaurirewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Nyaya yatiri kukurukura yakaoma kuti tiide kumusha zvakaoma. Mazuva ano sadza kumusha hakuchina. Grocery hakuchina. Saka kwakuita mari yetransport kuti uende kumusha wotongona zviri nani kutumira mari yechibage neshuga kuti vana vatambewo Christmas.
Saka imi mune muchiitei manje kana muri South Africa mune muchishanda here zuva iroro?
Ya, isusu tiri masecurity South Africa vakatovhara vemakambani saka hatitombowani mukano wekuti titombofatacha sektori kumabasa full time.
Right, saka chandoda kubvunza ndechekuti chiri kutaisa kudzokera kumusha paChristmas ibasa here kana kuti kushaya mari nokuti pane zvinhu zviviri apa.
Aiwa, mari tinayo but ukaenda kumusha mabhazi nozvari pahoridhi anodhura saka kubhalansi kuti unotenga kumusha tiri kutenga svaga tiritenga tirikubhadhara maschoolfees tirikutenga everything we are buying everything saka tizotora mari yatinoyatawana shomanono yekutikwire bhazi kuenda kumusha.
I know. Aiwa.
Aiwa, tinotenda mukoma.
Tinotenda zvikuru mukoma. Charles, ndofunga vakunzwa iku. Mati Gokwe. Kwamanoti, kugoko kwamanoti. Ndofunga vanzwa kuti mukoma Charles Manyongodo. Mukoma Charles Manyongodo. Vanga vari parunhare vari muCape Town. Tinotenda zvikuru. Hanzi aiwa, kumusha kuti tiende tinoda asi dambudziko ndere kuti nguva dzezororo idzi mitengo yemari yekuripira mabhazi inoti kwirei Uyewo, iwo anenge ari pabasa.
Yebo.
That's someone saying it's tough for us to go back home because of two things.
Kunjalo jonga. Abalaleli bakhona abasilandelayo lapha ekhasini leFacebook. Kuloba nilaphana kulo mhlonitsha ukucacaphulo uthi yena I'm here listening to Zimbabwe's favorite radio. Siyabonga babuphulu. Kuzoba lo vusi mpofu uthi wena akuvumi inkomo, sizothumeza kuphela isimo ekhaya kunzima, yikho ukutonga kwaro. Kuzoba lobanike laphana ubethu tsunga uthi wena umangoye ulala eziko for sure eZimbabwe. Then uTim Hlabangana uyabingelela uthi wena amatshono bakithi. Hayi, lathi siyakubulisa Hlabangana, sekuhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum. It's 8:30. And tonight we are talking about the festive season. If you are in the diaspora, we want to hear from you. Are you sending some money, some goodies, some Christmas boxes back home for friends and relatives? Mm-hmm. Or are you traveling back home this festive season, considering the economic challenges engulfing the nation, as well as the hunger situation? 7.7 million people, Zimbabweans, both in townships and in the countryside, are facing hunger. Sithathe one of our guests Ngovuso Moses Panda oyisiphathamandla se-African Diaspora Forum South Africa. Baba Spanda, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga, ngibingelele, ngibingelela abalaleli.
Yes, sezibotshiwe.
Ziboshiwe zona. Kanti ziboshwa nje ake sitha kuze ukuba mhlawumbe ukuthi umuntu ayodla ikhefu uhamba nje okubangelwa kungahlaliseki akwabantu abaphuma kwele seZimbabwe endaweni ezihlukahlukene nje khona lapha ezansi eningizimu yase-Afrika yonke jikelele. Ngoba sinabanye abakhala kakhulu lapha ngaseBotswana, abaphatheke kabi kakhulu, abasesimeni esingasihlanga. Osokubaluleke osokuze kwafika kuleso sigaba sokuthi kufanele ukuthi size siyofika khona mhlawumbe sithole ukuthi singaxoxisana neyiphathamandla zakuleya ndawo kanye nalaba abakwa-United Nations ababheka amalungelo bokuphephela ukuthi sizizwe kanti kuhluleka kephi ukuthi kulunga abantu laba abahleli ezweni laseBotswana elingahloniphi kakhulukazi amalungelo abantu abayiphepheli ukuthi kunginxa yani UNHCR engathathanga amanyathelo okufuneka ukuthi awathathe ukuthi abasuse labantu abahlalise emazweni ahlonipha njalo amukela abantu abayiziphephele.
Iziphephele ezikhala ngokuhlukuluzwa kwele Botswana lezi ngeza kwamanye amazwe asezansi e-Afrika kumbe kuphela kumbe izigoqela ezeZimbabwe?
Ezikule ndawo esikhuluma ngayo kakhulukazi ngesaseZimbabwe.
Kungaphi lapho? Kusedukwe.
Yebo, kusedukwe.
Bakhala ngokuhlukuluzwa ngayiphi indlela?
Ukuhlala kwabo kube kuvele kungokwesikhashana ngoba iBotswana ayizamukeli iziphepheli kahle kahle. Kodwa-ke kusho ukuthi umkhandlu oyiwona obamele obabhekileyo yilo olapha eNingizimu Afrika, UNHCR olapha ePretoria, Brooklyn. Okusho ukuthi abantu abalapha sebenesikhathi eside impela, iminyaka efika cishe iminyaka elishumi bekuleya ndawo, abanye egcineyo lapho. Kuzwakala ukuthi kunemindeni engafika amakhulu ayisithupha. Kanti-ke siphinde size njalo ukuthi imindeni engaba isithiyagalolunye kumbe galombili yiyo kuphela esithe yasuswa kulezo ndawo yahanjiswa kwamanye amazwe afana nalakwaseMelika. Kanti laba bantu babefake izicelo ukuthi kusenakudala ngoba nakho phela iBotswana ayamukeli iziphephele. Okusho ukuthi bekungumlando ka-UNHCR ukuthi ubafunele iy'ndawo lapho abangahamba bayophephela khona. And kanti laba bebengakhethile ndawana thize kodwa bebedinga nje ukuphinta bahlalise endaweni ehlonipha amalungelo abantu abayiziphephele. Uhulumeni waseBotswana osebelandela abantu ukuthi hayi njengoba yenevele engabagcini usho ukuthi labantu kufanele ukuthi babuyele ngoba phela isimo abesibalekile kwela seZimbabwe sesaphela esingakuzisike ukuthi isimo akhuluma ngaso uhulumeni wasebutona yisiphi kahle kahle athesaphela esiyisona asicubula wasibona isiphelile ngokunjalo wasetshela UNHCR ukuthi kufanele ukuthi aqiniseke ukuthi abantu bahambe kodwa abantu ngoba basho ukuthi hayi cha akukho lapho esingakhona isimo kasizaguquki kwasokuthiwa abantu ngabaqale kabusha ukuthi bazobhalela ku-UNHCR bazocela bafake izicelo ezintsha ezokuthi baqhubeke bevikelwe kodwa UNHCR wathi nangalokho makube sakwenza lokho uhulumeni wasebutwana ngathi kabayidudule baphindele emakhaya akukho nto angayenza ukuthi akuvimbe lokho bazovele bathwale nje babuyisele kwelaseZimbabwe.
Thank you so much.
Sibanda sithatha umlaleli Jonga.
Thank you so much. Tine mtereri parunare. Hello.
Nawu akabini.
Takasimba makaya simba ndiyana.
Network Christopher G.
Mkoma Christopher muri kufona muri kupi?
Ndimu Harare.
Harare aiwa tipeyo pfungwa dzenyu.
Ya ndongoti zvine iyo kuti vakutongora vamwe nevanhu vari kunze kuti dei vatongotumirawo magrocery vachibatsira nekuti zviri muno muHarare nemuZimbabwe yese hazvakaoma akupuwa mari nhasi mangwana ino mukaifunga tengi saka haina chairi kumbobatsira shuwa nyika yatambura ende vanhu vari kufa nzara zvese zvakangoma hapana kana chakambonakira vanhu transport yacho hakuna dhiziri mafuta zvese saka haakutorarama nevari kuz nevacho vari kuzacho vandopedzera vatoomerwa futi vari dzavo dzavanoshanda havachainjoya kwakungotarisa kukatambira tumari wakutofungwa kuendesera vari kumusha saka hei zvakaoma dei basi inoita tombobatsirwawo nedzimwe nyika
saka panogadziriswa sei mukoma Christopher.
Hai kuti ndozidei vanhu vari kunze vaZimbabwe zvose zvavako ari kunyika dzese vamwe sevo musoro pamwe chete tikwanise kugadzisa namweya timeya munyika menyu kuti gavhenendi yemuZimbabwe haine corruption vanongozvifunga ivo vega vanhu vachisafa ivo vari kudya machikichora havana zviri kuvarwadza asi vanhu vari kutambura zvisingaiti.
Thank you so much. Maita basa mukoma Christopher. Regai tinzwe tinemwe muteereri tisati aenda kuna vaDennis Juru ari parunhare. Halo.
Makadiko mukoma Jonga.
Ndakasimba ndiye navo.
Ndiva Simon ndiri kuno kuBotswana.
Mukoma Simon from Botswana kumusha muchibva kupi?
Tinobva kumugokwe kwaChipichiri.
Gokwe inganhasi gokwe iri kupisa tamheti namukoma Charles Manyongodo wekugokwe zvakare. Tipei pfungwa dzenyu.
Nyaya muri kutaura mukoma Jonga inonzisa tichi nokuti zvechiwa kumusha hakuna kumira zvakanaka. Zvatangova kushuvira ndezvekuti vari kunze vanenge vawanawo tumari ngavazame kubatsira vari kumusha kuti Christmas yachona ingova yezawe riri nani. Nokuti haichafanani neyakare yokuti taigona kuswera tichimhanya namaraini tichidya tichiguta tichiita zvese zvataida iye zvino atongowana chikafu anovharira nhomba nevana vake odya achigutawo obuda vana vongondotamba asi vabva kumba kwavo vakaguta. Saka ndinokurudzira vese vari kunze kuti dei mama zamawo kuti chero mukasaenda zvenyu kumisha ikoko uko mutumirewo vabereki nehama neshamwari zvinobatikawo ingava mari kana chikafu kutengera vabereki chikafu so kuno kunze kwenyikawo chikafu chinenge chiri nani tongotosafa pakupa vana maraita vachiendesa chikafu kumusha kundopa vabereki vedu nevana vedu.
Imimi
zvandingangokurudzirawo vamwe
zvii zvamaitawo imi pari zvino nokuti dzimwe nguva makanonoka kuzoendesa chikafu chinosvika Christmas yapera vanhu vaakushaya zvokuita nacho chaa chakananga nekrisimus.
Hai isu tambozamawo takanga tichimboitawo mama wakirabhu kunoko kuunganidza chikafu saka tambenge tatumirawo chimwe chikafu kumusha ikoko notumarumari patati tichitengerawo vabereki mbeu dzekuti varime kumusha ikoko ndo patangozobatanzira nechikafu kuti vazame kungoona kuti vangaita sei. Saka kurudziro iyo ndoyandinokumbira kuna vamwe vese vari kunze kwenyika vane dzimari nevamwe vasati vabata dzimari kurumidzai umuendese mari kumusha nokuti nyika yekumusha kwedu haichina kumira zvakanaka.
Thank you so much mukoma Christopher. Tinotendawo zvakare nekurudziro yenyu yekuti vamwe vange vachibatsirawo neurongwa hwekuumba masavings club hamuri kuita ndofunga huchatambirwawo nevamwe vakawanda. Thank you so much.
Mazita ini muka majong.
Tino tenda, tunga tumbuenda kuna
wajuru. Sisi agai gugu, uchuru kona, gulo spanda, ikungwen, kwa ta sisi agai guye, skangi laba la lele, lapa, ikasini le vio indevele, gulo Joseph Nyati. Uche na kunzima batala, tina ngege siye ekaya ngoba, into za kona ziyadula gasenelisi. Kuzoba lo temba socha moyo utuwe na salbona nduwa sagazi nilibuga nise South Africa etembisa siyabonga moyo. Uyapina njalo ubaba utata polo omu member of parliament umeli we talele parlamente. I think mwenkulumane waso nganga pambanisi. Uthi yena nxa mina njengomuntu osebenzayo ngingenelisa ukuthi ngithole khona ukudla kwansuku zonke asazi ukuthi abantu baza kuthini lonyaka ikhisimosi ivaliwe lonyaka spenduke kuwe Sibanda uyakhuluma lapho babuphulu uthi ikhisimosi eZimbabwe ivaliwe lonyaka kayikho veli canceliwe ku calendar uvumelana laye
asazi ngoba ethi lonyaka kanti masibhekisisa kahlehle ake sithi ukhisimusi mhlawumbe eZimbabwe empeleni wagcina kuba khona phela eminyakeni emicishe ngamashumi amabili adlula kumbe kuphinde kweqe lapho kodwa maye kubona ngaleyo ndlela kuthi ukuthi ubunzima bakhona mhlawumbe uzama ukuchaza ukuthi ubunzima bakhona leyo kulonyaka kuthi ukuthi buyeqile ukudlula lokho akade bekujwayele okade kujwayelekile kanti besibhekele ukuthi angithi uhulumeni ubethembisa ukuthi njengoba etshintsha imali kanti futhi kunemizamo lekade kuthiwa iyenziwa eyokuthi kuqinise isandla ukuze kube nenguquko ezomnotho kuthi ukuthi into zizoba ngcono kuyisimanga esikhulu kakhulu-ke uma kuwukuthi konke lokhu kwenza ukuthi abantu bakhale ngalindlela ngoba sesibonile nabantu ukuthi bathumela izinto ngendlela izinga selingathi iyaqala ukukhuphuka kanti nesomiso lesesikhona senza kube nzima ukuthi abantu bazimisele ngoba babona ukuthi bazolima babe nesivuno esithile okwenza ukuthi abantu babe sengcopheni ukuthi bazofa ngendlala ngamafishane ngithi empeleni uqinisile umnumzane ukuthi lonyaka ikhisimusi izobe ingekho ngoba nemali ayithengi lutho intengo yezinto iguquka nsuku zonke nezitolo ezinkulu sibonile ukuthi lezi ezibuya kwelaseMzantsi Afrika zithi azisazi ukuqhubeka zisebenzela kwelaseZimbabwe ngoba kakusasebenzeke
nxa ukhuluma laba abantu abangamalunga enhlanganiso yakho bathini bathi bahamba yini kumbe labo bathi kulalutho lokulanda lonyaka eZimbabwe
abantu laba babuya ngaphandle abalana into bayihambelayo emakhaya kumpe eZimbabwe makufika isikhathi sekhefu kuyobona izihlobo abahambe empeleni ngoba nakho kukhona bangakuthola into esizoba nzima ukuthi makuyikuthi indlala ibhokhe ngalindlela kusho ukuthi bazohlulwa imali ngoba makumele ukuthi bathenge yonke into kusukisela kwiSaudi kusukisela nje kuyo yonke into encanyana kusho ukuthi ibhajethi yabo izohluleka nokuthi banelise ukuthi bahambe isifiso sokuthi bahambe njengenjwayelo babethwe ngumoya bathole ikhefu bebe naso kodwa ngathi epaketini kulapho kuzovele kukhuphukele khona kube nzima kubo ngoba imali edingakala lonyaka iningi kakhulu
It's a quarter to 8 o'clock and a quarter to 2 o'clock ngemini enkulu lapha eWashington. Bayakhuluma jonga abantu badala onyaka kula Khisimusi.
Ha kuna Khisimusi. Hanzi ingovharwa handizi.
Hanzi yakavharwa
dzi. Yakavharwa. Regai tinzwe une muterera ari parunhare. Hello.
Hello.
Yes, ndiya nawo.
Ndiva Mutambi.
Mukoma Mutambi.
Mutambi.
Wa Mutambe.
Mutambi.
Ehe. Muri kupi?
Ndiri kuHarare.
Maita basa pindai muchirongwa.
Tida upinde opa nyaya ye Christmas.
Aisa, atisungotarisa Christmas chere tikutarisa nguwa yatiri yekugadzirira zororo kuti zvii zviri kuitwa vari kumusha nevari kunze kwenyika.
Ndizvozvo. Tinoti kune vari kudiaspora vakaita muyo kuti havadi kuuya kuno kuka nekuti kukuru kundovanti tibetsera nekuti ndivo vanoti ndira chikafu chiichi kuna hakuna chiriko.
Asi katinongoona kuti zvitoro zvakazara baba Mutande.
Zvakazara zvine musoro asi mari yake kutenga ndopasina muri kuona tiri kungoshanda shanda kwatiri kuita mari dzatiri kutanda dzekehadzikwane kutenga ukaitambira nhasi mangwana acho haitenge mari yacho.
Yeah.
Maona.
Saka tingati irikurwa neinflation here.
Inflation irikurwa zuva nezuva. Maona. Saka zvinonetsa munoona zviri kuno kwedu kuno kuzvikototi nzara chacho Christmas cake hatimbotasa kuti chatamba Christmas. Iri kana muri chaidzo hapana mufaro.
Yeah. Ko panyaya yezvekurimisa wei mamira sei wei?
Zvekurimisa zvacho kazvinongotaurwa vajonga ende mukaona kuti mafarms aito famba mamakrazi hamuna chinhu iko zvose gurenyerika kune kune nzara imwe inotyisa nekuti varimi chavacho vava kuchema hakuna zvekurimisa nemputacho hakuna chivaitemba nekuti komandi yacho hurumende haina kubhadhara painotora zvinhu saka vanhu zvimwe vanozowana kupi. No.
Ya, pakaoma. Aiwa tinotenda zvikuru baba. Thank you so much.
Aiwa mbomupota mukitifonerawo vajonga tichitaurawo tineshungu chaizvo ende tinotera vestudio 7 mazuva ese ndo yatinototi kwatinonzwa chokwadi chezvinoitika nekuti tinofanirwa zvinoitika muno mukaisati zvizvi totozvinzwa kubva kwenyiko.
Thank you so much. Tinotenda rambai muchititsigira. Hatine mumwe muteereri parunhare. Hallo?
Zvakanaka.
Ee, ndiani avo? Hallo? Hello.
Samaka.
Nare nyenenge iri kuita ichimbodona.
Oh, yekuti nai.
Taura itinzwe.
Ndiri muZambia kuno.
Yeah, I think
takufonera
iko. Connection is poor. We'll try to reconnect with you. I think it's
right.
Okay. Vari kuti vanenge vari kuZambia, ne?
Ana kunzwisisa afone awa izvo.
Haisi kunyatsoita zvakanaka. Saka vajuru havana kuzodzoka pachirongwa handiti. Ndombobvunza. Vajuru mazodzoka here tingangu kusiyai makachema. Regaitende kuna Dr. Siwanda. Dr. Siwanda.
Baba.
Vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa ndo vamwe vanhu vanobatsira nguva dzino dzezororo kuburikidza nekutumira zvinhu kumusha vana malaita vachitakura nezvimwe zvakadaro. Muri kuona zviri kuitika here gore rino kuti even kana kune vamwe vari kunze vari kuchema zvinhu zvakaoma?
Chiri kuitika ndechekuti chero muno muSouth Africa macho mari zvayo yagara haina kunyanzoita zvakanaka. Handofunga muno mazuva mashoma adarika manzwa kuti grading inonzi mainvestment grade aya South Africa yakato inenge irikutodonha chaizvo kuti yatobva painvestment country zvokuti vanhu vakutotya kuti vauye muSouth Africa vazoisa mari dzavo. Izvozvo zvinoreva kuti vanhu havasi kuwana mari zvakakodzezva nenzira yavakajaira. Asi kuchinjwa kwakaitawo mari muZimbabwe mazuva apera kuenda kuZim dollar iko kunoku. Kana rikasagara rakapegwa richingodonha zvarinenge richiita nemaprize acho achingoita zviya vanenge vari kunze vangakwanisa zvavo kuti zvishoma zvavanenge vatumira zvibatsire. Asi nyaya inonetsa muzimba kuti maprices acho anenge ari kutoda kudarika yekuno kuSouth Africa. Saka kana maprize acho achitoda kudarika yekuno, saka mari yekuno kana yaenda ikoko yotadza kutenga zvakare iripo imwe muZimbabwe isingagoni kutenga, zvinotoreva kuti hapatisina chavanogona nekubatsira nezvazvo. Asi be zvainzi mari yekuno yaitika tumuka ikoko ugonawo yosvikawo ikoko yotenga zvakati wandei, zvinotora nani. Asi ukada kuti uri kuSouth Africa woendesa kuzonzi kuti vanhu vararame muvatengere grocery munoda kutumidzira 2000 iwo muSouth Africa macho uchitoti 2000 yacho ndiyo yaunotambira yaunorarama nayo. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho havangakwanisi kurarama ka. Ndiyo nyaya iri kutonetsa iyoyi.
Ya, pakaoma. Tinotarisira kuti manga muchibatsirawo zvizvarwa zveZimbabwe zvakasangana netsaona mazuva apera zvakasungwa makambani. Mungangoziisa vateereri kuti masvika papi nenyaya iyi?
Tichiri mubishi kushanda nezvenyaya yakatowanda iri kutoenda. Ndo zvimwe zvokuitika muSouth Africa zvokuti mazuva ano pari kunyatsosungwa vanhu zvakawanda. Nhasi unouyu tatoburitsa ndofunga kuti kubva pavhiki rakapera tabudisa vanhu vakusvika 200 and something muhildo vakasungwa muno mevari kusungwa. Vamwe vari kutiudza ivo vekumakambani vavavo tatonzwa iko zvino nhasi kuti umwe akatosungirwa kuti tii murodhi kuti anga ane pemiti inoti iye ndi diesel mechanic asi akawanikwa achiita sei achidriva. Saka isu hatisi kutomboziva kuti pane mhosva yakadaro yekuti munhu anonzi wachinja trade it can never be a criminal offense. That tatombo na mtemo wacho. Saka tirikuda kuti vatipo chi, vatipo macharge sheet. Acho nekuti zvirikuitwa vanhu varikutorerwa machande asingaiti, vanhu varikuabuse, vanhu vanobva kunze nenzira inotyisa chaizvo. Zvekuti vaya vakambodhogwa, vanga vari kupritora vakaitwa kulindela tamunzwa kuti kulindela vabviswa vakazodzoserwa. Saka zvirikuitika ndozvirikuitira pasi panapa, muSouth Africa vanhu vakawanda varikusungwa. Saka totokurudzira kuti vanhu vaite sei vauye vatizivise nekuti kazhinji kazhinji kana vachinge vangosungwawo nekuti mawandiro acho makoti ari kutotadza kutogara nyaya dzacho vadzitaure within 48 hours. Asine kuti vanhu havazivi uye kana vakasungwa haugoni chero kutaura. Vanhu vanosungwa vodarika 48 hours vogara vakangochengetwa mumapolice station vasingasununguri. Saka vanenge vangosungwa ngavatizivise nekukurumidza kuita kuti kana 48 hours dzangopera vasati vapinda mukoti vobva tiudza tobva tataura nemakoti
uye
nevanhu vehome affairs kuti vaburiswe.
Thank you so much, Dr. Swanda. Please do stay on the line. I think tine muteereri. Hello? Hello? Yes, ndiani avo?
Vasamanyanga.
Vasamanyanga, muri kupi mukoma Samanyanga?
Zambia.
Zambia, which part of Zambia?
Pa border pa Chirundu pana pa Dzizwa.
Chirundu aiwa nyaya tiri kukurukura ndiyo ndoona kunge nhare yenyu iri kumboti dzimwe nguva yomboda kuti itambe matrix manje. Ngati vatangoti gaga kudya kwemukwasha.
Chokadi asi kubirai muri kuma kadzi kumuri kupiko kwenye gati tukanganywa kakuno kumisha tine gara muzviziva.
Isisi tiri kutotwe imi muri kudiaspora kuZambia itai muchikanda futi kumusha musavakanganwa.
Isa tingambokanganwa kumusha nekuti ndokatikabvaka totiziziva kuti takatiza kuya kumhaka iyoyo vanonesa kuziva. Takanga yakanaka asi mazuva ano hazvite.
Zvinhu zvachinja. Aiwa, zvinogadzirisika baba, hanzi chinhu chese chinosvika pachinogadzirisika.
Ichokwadi, hakuna chisingapereka, hanzi chisingapere chinoshura.
Thank you so much.
Maita zvenyu.
Thank you, Samanyanga. Tingi tine mumwe muteereri Mutunga.
Makadi muteereri Linjani.
Ndipangu makadiwo.
Aiwa, tinofara, tukutaura nani?
Kutaura na Mr. Round.
Mr. Round.
Ndere
kutamba here zita kana kuti ndiro kwaro.
Andro chero chero.
Okay. Samati bata muri kupi?
Ndimu Harare.
Wakamira sei?
Ii, baba zavao mazini.
Eish.
Tato goti nguwa ya mgabe ngeto nina niko zinu zato uwezi.
Kwete kudaro hili?
Kana kisi pasari batu tichai tamba za kana kere niko mawa weta zunu kundoku.
Asi matanga yenye kui gazirira?
Tuto shaipo kutangira jelpo jaipo.
Aish.
Na kuru to waka zupinda wa tamtanza moto chayo chayo kukisa jaipo jaipo.
Asi kwa mkoma round hanzi makata anu shura materu.
Wataka bandiko kure achingoti rambai makashinga rambai makashinga kusvika nasoko.
Kamunofanira kuramba makashinga sekuru makangoregedza kushinga zvinhu zvese zvinodonha pasi
musikariniko
munoziva makamboona kushinga wakaita bhande kana ratinosungisa trouse. Chimbofunga kuti rimwe zuva rinongondaneta mabhande ese ongodonha chichinoitika.
Ipapo mai
saka rambai makashinga sekuru.
Panoita kwatosvika wajonga mukaona kuti mabhezi adarika pakombe chachaita ikwira 50 cents ichionai nhasi une yatoa $7 $10
kombi.
Chingwa chachonyacho chaimboita mari icho chaaramba chiri padhora kachikweta padhora 10 cents chichidzika chichingodaro katikwazira tichakwanisa kuchipeke chapeku $20
nelofre chingwa.
Nofure chingwa chero chero saka Krismasi munoziva kuti ndipo panomwa tiyo wakawanda wacho saka chichazvikwanisa here zvakadaro.
Aiwa panenge paipa sekuru.
Ari munoziva kuti tikasangana nekumamisha ndipo pavanotoisa madesero yaya takuzvazvavo chingwa kusana jemu akufara nguva yacho iyo.
Kare isusu tichikura sekuru pane chingwa chimwe chee chinenge chabhozi chingwa chainyoreswa kumashop 2 weeks before Christmas. Saka chikakasika kudhirivhwa chinozoita mamoldzi aya kana kuita inonzi chakubvubvu pashona. Saka ichocho manja achai raskwa ya wachai zupu wawa anachai waingwe isa sugar mudishi ni mvura. Mochi chupi wa mchinyika imo mumanja. Akusuku nagiru wani Christmas iku.
Icho kwa di. Haa mrukuta wala cho kwa di. Batumazwana akusisi ina manji.
Akusisi ina chingwaja kutuchiteta cha kububu. Achishawa nika chineta cha kububu.
Chito mnongo zwa zibeni kwa hudi kwa nzisapa wa anaka. Haa nababu nino anto neta zifambi zibilanyo.
Ayo watiretenda zikuru seguru maita basa zikuru.
Natenda.
Thank you so much.
Kangele njalo. Siyabonga mlaleli sikhangele abalaleli kuviyo indebele kulo tenza la Ngobani Ncube. Uthi wena sicela nxa sifika besiyekele sithenge direct ngamarandi ngoba into yokuntshintsha imali yinkunzi ngestayila lokho. Ukholwani moyo uthi wena salibonani basakazi ngilibuka ngise Cape Town eKapa. Nami ngithi hayi ikhisimusi eZimbabwe ayikho loba nje singavala imisebenzi yethu lapha ngeke siye ekhaya. Kuzoba lo Stanley Melchizedek Ndlovu uthi wena kunzima kwelakithi basakazi kodwa ekhaya ngiyahamba. Uthona kodwa ekhaya ngiyahamba ngiyobona ingane zami. Ukudla amakhosikazi ethu ayeza istokfela. Uma unyaka uphela bayashera kube lula engikuthengileyo zimpahla zokugqoka. Indlovu enkulu ke leyo uStanley mbona ukwele South Africa. Mnumzana Sibanda siqhiba nje uhlelo lwethu. Mazivano ngathanda ukuvala uhlelo ngawo. Ungathini abantwini beZimbabwe ababhekane lobunzima obungaka?
Engingathanda ukuthi ngikhuthaze ngakho abantu kumbe ngibagqugquzele ukuthi nakuso zonke lezi ezikhathi ezinzima kangaka nalapha abantu mhlawumbe bengaliboni ithemba ukuthi lingaqhamuka kuphi, kubalulekile ukuthi abantu babambane. Kanti siyasiza ukuthi bakhona abanye abathi kufanele ukuthi laba abantu abasuka ngaphandle bangathumela imali ukuze abantu bahlupheke baze babone ukuthi kunzima kangakanani. Siyakhuthaza ukuthi abantu gababambane, abantu gabasize laba abadinga usizo, kube sokuthi imindeni le ephumele ngaphandle kwelizwe ingakhohlwa le mindeni esekhaya ngoba ithembele kubo. Asibhekelele ukuthi ukusiza lokhu kuyikhona ukuthi ngaguqula umnotho waseZimbabwe ngoba kunezinkinga ezinkulu kakhulu mhlawumbe ezingalungisa lokho. Kodwa ukuze abantu basinde, izingane ziqhubeke ziye esikolweni, nabadala abayiboni iningi labo elisele emakhaya liyadinga ukusizo labangaphandle. Ngakho sikhuthaza ukuthi ngakube khona ukusebenzisana, kube khona nokwenza lezo yitokufela uma kuyitokufela, nokusebenzisana nabomalayisha abathembekileyo ukuze abantu bangalahlekelwa zimpahla nempahla zifike futhi ngesikhathi esikahle uKhisimusi ungakadluli.
Bachidimbu mkoma wangu tichivhara chirongwa.
Ndibitsodawele kukurudzira kuti vari kunze kweZimbabwe nevari muZimbabwe ngavashandisane vabatsirane. Vazhinji vakaenda vari kunze kwenyika ndo vana vakasara kumisha vabereki. Saka vanototarisira kune vana kuti vavabatsire nezvavanenge vachida, chikafu zvekupfeka nevana vaenda kuchikoro. Saka tinokurudzira kuti pasina nemunhu anotsamwa achiti aiwa izvi zviri kukonzerwa nekuti vanhu havagoni kuvhota kana zvakaita seipei, nekuti zvinotambudza vanhu vasina zvavanogona kuita kuti vagadzire mamiriro ezvinhu. Ndosaka titi tikukurudzira kuti vanhu vashande zvakanaka, vashandire pamwe chete uye kushandana namaraicha vanotakura mbata vachienda kuZimbabwe, kuitira kuti vazive kuti vanotakura mbata zvanaa ndevapi, vachidzisvikisa kumusha Khisimusi isati yadarika, kuti vaone vaberekiwo chero zvakaoma sei, asi vaonewo chekutarisirawo nepamahoridhe achiri kupinda iwayo.
Dr. Sibanda, maybe you can do the same in English.
Thank you very much. We want to encourage, you know, Zimbabweans both in the diaspora and in Zimbabwe to work together despite the difficulties that people are currently facing in terms of, you know, the economy in particular. We are saying that, you know, those that are in the diaspora should not think that, you know, they will be punishing anyone, you know, who is in Zimbabwe by not, you know, supporting the families, because the majority of the people that have remained in the country are mainly the elderly that depend on the children that are outside. As much as we know that economic conditions can be very difficult, you know, in the diaspora, but we urge those that are in the diaspora to continue supporting families at home, to ensure that the little ones that go to school can still go to school. They can still have, not it's a completely bleak, you know, festive season, but they can have something to look at and something to receive. And we also encourage people, you know, to work together, especially in sending goods at home, to ensure that they can blacklist those people that transport goods who are not trustworthy, so that they're not given
people. Thank
goods.
You
there are
so much.
People that are losing their goods to untrustworthy, you know, carriers.
Thank you so much, Dr. Swanda. That's Dr. Vosimuzi Swanda of the African Diaspora Forum. You also heard from Dennis Juru, International Cross Border Traders Association President. My name is Jonga Kandemiri. Thank you so much and good night.
Lami untunga milinkoma lilal.